America. Vanguasina data representation yangoachida for my programs. Mkanyazo tarifa kuti vanatema kwaanda vanosungwa nezvai incarceration rate irimo. President Trump akapinda vakaisa mutemo inobatsira kuti vanatema vari mujeri vakasungirwa zvisirizvo vakawanisa vachibuda nebhiro ravakaisa. And also kuti zvikoro zvevanatema my historically black colleges, I want the funding because each and every year my schools yaenda ku government achikumbira mari, but President Trump akapinda akati aiwa hazvione zvakadaro. So each for the next 15 to 20 years my historically black colleges anopiwa $250 million vasina kukumbira to help them fund my programs avo vachienda mberi nekudzidzisa vanhu. And also kuti President Trump has been the most pro-life president vachiexposa kuti upenyu hwakakosha pane vana, because vamwe vedu madhemocrats vanosupporta abortion at any level.
Tombotarisa kuti pane judge vatsva vawanikwa ivo vachisarudzwa, judge Amy Barrett, munoona sei izvi?
Judge Amy zvavakamirira ndinozvisupporta because vanounza voice yevanhu vangasingakwanisi kutaura, because mukaona kuti zvinhu zvakawanda zvaitwa neSupreme Court zvaisa favor vanhu vari pro-life. Iyo judge Amy anopinda vakamirira vanhu vakadaro and vachirepresenta maamericans kunze kuti court system yedu you won't be one-sided, inenge yabhalanza kuti hatikwanise kuti mutemo inongopushwa through isina kumira vanhu.
Saka pari zvino imi muri kuti muchavhota riini pamaelections aya?
Akuvhota chavhotwa musi wa3 makuseni, nekuti ndozuva rakanzi ndorekuvhota. Saka tinoda kumuona kuti zvakamira sei maearly voting aya nekubatsira vanhu kana vanovhota venisozovhota musi wekupedzisira.
Munoona vaTrump vachikunda here musarudzo iyi?
Handikona vachikunda, nekuti vanhu vatema vakawanda vakumuka vachiquestiona kuti why zvakadai.